Kwazwai, mwye Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu chevechidiki, chandino kupakurai, sondo rega, ini ndini maikove. Nasi mchirongwa, tine urukuro na wa Moses Mbimbi, ve kambani ye Friends of Education Africa. Abo vane chirongwa chakananga nende kubatsira vechidiki munyika. Ngatiendei kuna vambimbi kuitira kuti tinzwe zvizere. Vambimbi ndino mukamuchirai muchirongwa mukoma zviri kufamba.
Awa ndinofara mukoma Mike, how are you?
Mushe kana muchifara izvi nesiwo tiri kufara.
Izvi tiri kufara zvakanyanya zvikuru sei tichiona mukana wokurukura nemi kudai.
Ndizvo izvozvo vambimbi. Right, saka ndimika mune kambani yakanangana nekubatsira vechidiki munyika. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pekambani yenyu uyezve zvirongwa zvamuinazvo zvakanangana nekubatsira vechidiki munyika.
Okay, Friends of Education Africa iorganization kana kuti urongwa hwatinawo hwatinobatsirana nevechidiki zvikuru sei vari muzvikoro, tapedza chikoro vakagara kudzimba, vari mumakereke, vamuri mucommunity vakasiyana-siyana. Zvatinofokata nazvo kunyanya tinotaura nyaya yecareer development. For example, tiri kutaura nemwana ari kuchikoro, ari kuprimary school. When they start to develop not my critical thinking skills, paari kutanga kuti zvigere zvake zvaakushowa kurongeka nekushapeneka kwadzinazvo, mwana akufanira kutanga kuita tumwewo tumadecisions. Tinobatsira neyatinoti career development. Vazhinji vanozononoka vakuda kuti vakuva form 3 vakuda kubatsirwa kuchizwa subjects nemubereki vasina kuidentifya maareas of high passion, high competence and also high value. Saka tinobatsira nenyaya iyoyo. Then kune nyaya also yeleadership and life skills training. Paleadership and life skills training apa tinotarisira zvinhu zvakafanana nekuti tine utungamiriri hunobva pamunhu pache zvake sedungamunhu. Munhu anofanira kudzidza kuzvitungamirira iye ivhera asatatanga kutungamirira vamwe vanhu.
Ndamboverenga padandemutande apo uyezve mamboibata nyaya iyoyo yecareer development. Patinokurukura nezvecareer development apa tiri kunyatsokurukura nezvei?
Career development takatarisana of course sevanhu vanenge vane urukwa hwavo, tinoremekedza maprogramu yatati nawo. Asi kana tichitaura patinoti mongo weFriends of Education Africa, tinenge tichibata yatinoti career development. Career development iyi tine atinoti matopic kana kuti nhanganyaya dzatinotarisana nazvo. Chekutanga ndechekuti chii chinonzi career planning? Zvakanakirei kumbofunga nekuronga nezveremangwana rako? Chimbori chii ichochocho? Ndozvinhu zvatinodzidzisa vana zvecareer planning. Chechipiri tine yatinoti mindset and goal setting, kusetawo pfungwa dzako nekuva neurongwa hwekuti ndinga achivhe sei plani yangu yeupenyu hwangu ndichiri mudiki.
Zvino vazhinji vechidiki munyika vari kuchema-chema vachiti munyika hamuna mabasa. Saka chirongwa chenyu ichi checareer development chinovabatsira here?
Chokwadi chaicho kuti titi mabasa hakuna, zvachose zvinenge zviri vanhema. Munogona kundibvunza kuti sei madaro uyezve mabvunza munhu akanakwa kuti programu yenyu inobatsira sei. Ndakushaikwa muvana vechiduku mazuva ano chiri chinonzi creativity. Vazara macopycats vaya vanoti ndingari kuita zvakati zvikatiende kutoita izvozvo. Izvozvizvi tanga tichiita magemu anonzi maindigenous games. Kungofunga pfungwa yekuti tingaite sei kuti tiwane rallying point sevana veZimbabwe, tiwane mufaro. Macorporates akutojoinira. Tine vasikana vakutotoshandisa vanotouya vachimhanya vachinotsvaga vachinomaketa vachinoita sei vachinodi tikutocreata employment.
Aiwa takunzwa zvakanaka vambimbi. Vanoda kuwana ruzivo ruzhinji pamusoro pekambani yenyu uyezve zvirongwa zvanoinazvo vanofanira kuenda upi?
Okay. Isusu tinowanika pakarigamombe mu50th floor. Namba dzefoni dzinoti idzo 0773585155. Tinowanikawo zvepafacebook, patwitter, tinowanika zveoso pawebsite.
Aiwa vaMoses Mbimbi vekambani yeFriends of Africa Education, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mudhara. Tinotenda.
Aiwa tinokutendai mukoma wangu.
Hama dzangu, tasvika kumagumo echirongwa. Ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3 bigmyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure panapa pazvirongwa zvedu zvevechidiki, unokwanisa undinyorera ipapo Big Mike 3 pa Twitter nepa Instagram. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro, ndini Mike Hove. Bye bye.